vachitaura pamhemberero dzeWorld Press Freedom Day dzarongwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, mumwe mushandi mubazi rezvemutemo vaCharles Manhire vati matambudziko akatarisanwa nawo nenyika ari kukonzerwawo kuti paite makakatano pavatori venhau vanoshandira hurumende nemakambani akazvimiririra. Vamanire vati kusunungura zvenhau kunogona kubatsira.
In reality, our challenges as a country has led to media polarization.
Tambudziko ari munyika kukonzerawo makakatanwa kuvatapi venhau. Asi kuti tigadzirise izvi, zvakakoshera kusunungura mashandiro evatapi venhau.
Kunyange hazvo vamanire vati havakwanisi kutaura kuti mitemo mitsva iri kutarisirwa ine chekuita nezvekubudiswa kwemashoko ichange yadzikwa rini, vatiwo basi ravo rokutarisira kuti pakupera kwegore rino mitemo yese isingafambirani nemitemo yebumbiro guru renyika inge yagadziriswa. Zvimwe gweta vakrisnike vanotiwo zvinosuwisa kuti vatori venhau vari kupemberera zuva rekuburiswa kwenhau World Press Freedom Day nhasi pasina Broadcasting Authority of Zimbabwe inofanirwa kupa marezinesi yekutepfenyura.
Saka tine dambudziko zuva ranhasi rasi kupemberera kusununguka kwevatapi venhau, dambudziko rekuti panyaya dzekutepfenyurwa kumawairesi nekuTV vanofanira kunge vachipa mvumo kune vanotepfenyura pamasaisai. Hapana boka kana kuti komiti inonzi Broadcasting Authority of Zimbabwe iyo inofanira kunge ichipa mari kana kuti mvumo kune avo vanoda kuti vatepfenyure. Saka izvi zvinoratidza kuti hurumende haina kunyatsozvipira pachirongwa chochi chekuti vekutapa nhau vashande zvakasununguka.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatabani moyo vakurudzirawo hurumende kuti apo iri kushandura mitemo itevedzerewo mitemo nezvibvumirano zvinoitwa nemamwe masangano akaita seUnited Nations. Vamoyo vatiwo hurumende inofanirwa kubvumidza vemabhizimusi rekunze kuti vawane zvikamu zvinodarika 20 kubva muzana mumakambani anoita zvekutepfenyura.
Donzo redu nderekuti pakushandura mitemo yedu ngatitore zviga zviri kushandiswa muAfrica nepasi rose, zviga zvinosumudzira kwete kuti zvitsikirire nyaya dzekufambiswa kwemashoko. Tikatarisa mukutepenyurwa kwemasaisai yatinotiyo broadcasting, gurukota rezvekufambiswa kwemashoko rinotaura kuti haribvumi kuti vanhu vapiwe more than 20% vari vekunze kuti vaite mari inokura 20% mubroadcasting. Izvi zvinokanganisa kukura kwedunhu redu rekutepfenyura nekuti rinoda mari yakawanda zvikurusa kuti risumuke. Mukavarambidza vanobva kunze kuti vauye vaise umizha hwavo ane mari dzavo dzinopfuura 20%, zvinoreva kuti muchidimbu muri kuti hatidi kukudza, hatidi kuvandudza kutepfenyurwa kwemashoko.
Vamoyo vakurudzirawo vatori venhau kuti vaite basa ravo nemazvo.
Zvatinotaura isu panyaya dzekufambiswa kwakanaka kwebasa rekunyora nhau nekupepeta nhau, kuti tiinde pahunhu hwekupepeta nhau dzacho, hatinotiwo maethics. Hunhu hunongoreva kuti ngatirambe takamira pachokwadi sevatapi venhau. Kana tichinyora nhau dzedu, ngatitsvage mativi maviri kuti tinzwe kuti nyaya iripo ndeipi. Tikange tatora rwaro rwakadai, zvinonetsa zvikurusa kuti hurumende ipindire pakufambiswa kwenhau.
World Press Freedom Day inocherechedzwa musi wa3 Chivabvu gore rega rega. Misa yapemberera zuva iri pasi pedingindira rinotarisa zvingaitwa kubatsira utongo hwejekerere mudunhu nepasi rose, kana kuti Regional and Continental Instruments Key to Democratic Media Reforms. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.